hurumende yati vanhu vanofanirwa kupiwa 17.5% vanga vakamirira vashandi vekuapex vakabvumirana nazvo vakasaidirana pasi. Chinove chibvumirano chatiri kuramba isu sevanhu vakamirira maticha ekumaruwa seunioni tiri kuti 17.5% ishoma, haienderane haienderane nemitengo yamo muzvitoro, haienderane nemaliving conditions nemaconcerns aripo muzimbabwe izvezvi.
Matoendesa mhinduro yenyu.
Tatonyorera kuapex, tanyorera kuhurumende. Tiri kutarisira kuti musi wemuvhuro tichaendesa mhinduro dzedu kuhurumende, tichaendesa iri petition tichinyatsovatsanangurira zvakare zvatinotarisira kubva kwavari seemployer wedu. Takabva vaudza zvatinoda asi tiri kuona kuti havasi kuda kuzvitambira, saka tichavayeuchidza zvakare tichibva taramba 17.5% yavari kutipa nekuti ishomasa tichitarisa nemari yatiri kutambira inoita $280 pamushandi. Ari kutambira mari iri pasi, akapiwa 17% anongawedzerwa $44 inove mari shoma zvikurusa. Tichitarisa nepoverty datum line yapa $720.
Mamwe masangano evadzidzisi anowirirana nemi here? Anokutsigirai here?
Wongu masangano ose ezvokwadi ari genuine, hatingati masangano anonyatsomirira vashandi, maticha anobvumirana nazvo.
Saka kubva panapa moita sei?
Sezvatabvotaura tichaendesa gwaro renyunyuto rinosanganisira kwatichizivisa apex kuti hatisi kuwirirana nekutengesa kwavakaita. Tichazoendesa gwaro renyunyuto zvakare kuhurumende tichivarangaridza zvichemo zvedu. Tikuenda mberi maprotest atakatanga musi wa18 day, hatinoti maRed Friday protest, achaenderera mberi asi mhando dzeprotest dzinenge dzichisiyana. Pamwe tinenge tichiita masit in, pamwe tinenge tichiita mago slow, pamwe tichatoenda murod chaimo tichifamba tichimacha tichienda kumahofisi evaemployer tichipa zvichemo zvedu. Saka tiri kuti hatisi kupreempta hedu kuti mufriday yega yega tinenge tichiitei, asi friday yoga yoga kubva nhasi zvichienda mberi izuva reprotest. Maprotest acho atiechiti maRed Friday protest.